izvi zvatsigirwa negweta ravo muzvinafundo Love Mo Madhuku
Tongi vati vava kusimbonotarisa nyaya mai vateera zvakanga tichitaura vateerera zvakatarwa nesei zvakanyorwa ivo vava kuchinogara pasi vachichikumba kuti voita sei
vamadhuku vaudza dare kuti vangaruvhume vakazvipira kubhadhara chidimbi chemiriyoni yemadhora emunyika semari yechibatiso
kumbira kuti angobhadhara mari yatinoti 500,000 mazimbabwe dollars half a million yemazimbabwe dollars nekungoti chete agare paimba yake iri kuota kuti anoendesa pasipoti yake nevavanga vainaro vavo pasipoti panyaya yanga inayo iyi
dare ramagistrate muharare muna kubvumbi wegore rino rakatongera vangarivhume kugara mujeri kwemakore mana mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru wa2020 vamadhuku vati havaoni kuti vangarivhume vaifanirwa kubatwa nemhosva uye kunyange vakabatwa nemhosva mutongo uyu wakakurisa mumwe mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vafelix mafa vati kunyimwa kana kunonoka kupiwa mukana wokutongwa uchibva kumba kuri kuitwa vangarivhume ndeimwe mhando yemhirizhonga
ari mubelish right kaikodzero yemunhu saka muzimbabwe ndiyo imwe violence ndiyo mhirizhonga iyoyo yekujudiciary
gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza studio 7 kuti hurumende haipindire mumatongerwo enyaya sezvo matare akazvimiririra mune imwewo nyaya mutungamiri webato rinopikisa redemocratic union of zimbabwe kana kuti dus varobert shapman vaudza vatori venhau nhasi muharare kuti musarudzo dzegore rino vavhoti vanofanirwa kuvhotera vanhu vanomutsa nyika yavati yananga kumawere
hapana chinhu chinoshanda muno muzimbabwe kwete kukatokenda kumaruzevha zvinofanira zvinhu zvekushanda tikaenda kumusha hapana zvinhu zvekushanda kumeomaurban areas zvinofanirwa kushanda nazvi kushanda izvozvi kune sewage iri kufamba hakumuna kana township kana one isina sewage isinasewage iri kufamba mumanzira mapotos akawanda hakuna sevi dirivhe even zvikoro chaizvo chaizvo kune dzimwe madistrict nemawadi asina kana chikoro chaizvo chaizvo kuti vana vaende kuchikoro mabasa hakuna madrug awandisa hapana chinhu chinotogoshanda muno munyika muno saka zimbabwe muchivhotera tuz muchienda kumavoting polls enyu musi waaugust 23 please votera tuz nekuti mukaasachinja vanavo zvinhu hazvichinje
vawedzerwo vachiti sarudzo idzi hadzifanwi kuunza mhirizhonga munyika uye vakatiwo mushure mekuvhota vavhoti vanofanirwa kuchengetedza vhoti yavo
aona izvozvi nepolitical violence tioona nyaya yemabato vatinozopedza maelections toita sei nenyika tinge taparadza nyika ngatitaparadze nyika pachikwenhamo yetichitaura nyaya yemabato saka isusu tinokumbira kuti ipapo patinoenda ka tongokontesta zvakanaka select semazimbabwe sevanhu vane hunhu tichifamba kuti tivake nyika nyika ifambe pamberi chekupedzisira kana waita vhoti yako iwe unofanira kutarisa tisati waenda kuvhoti kuti constituency yangu kuvhoti state yangu iri pfupi muwadhipi ikonzwa kuwanovhotera kutavabvunza maquestion ipavo kuti vatibvotirana ndiani akaita sei anotishandira here anogona basa racho here iye even kana munhu ari mukuru kana ti muchembere kana ari muyuth hazvina basa kungoti munhu chii anokushandira imimi sevanhu vanomuvhotera kana mapedza kuvhota ipavo musi wa august 23 ichimbomirai pastation iyoyo mumbobatsirawo vamwe kuti chii mafake ballots asapinde mukati
vamafa vatendawo kuti munyika zvinhu zvangova manyamamire nerongo vachipomera bato rezanupf mhosva yekuondomora nyika
saka kana vazoona kuti zano yapanya nyika masuweji ari kungofamba ari kungoyerera ichokwadi nokuti zano ndiyakabata ministry of local government
vatiwo kubatana kwemapato anopikisa pamwe chete kunowedzera mikana yekuti zimbabwe ive nehurumende itsva vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mumdct vachengeta iguta vatiwo
pari zvino munoona kuti vari mumatongerwo ezvenyika vari mumatongerwezvenyika havarapwe munyika yezimbabwe pane unotorwa kunze nokuda kuti vanoziva kuti zvipatara hazvishande vana vavo vanoenda kuzvikoro zvekunze chokwadi ndo vanodzidza muno saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe saka zvataura
asi imwe nhengo yezanupf muboka revechidiki mudunhu rebulawayo vaadmaya masikati vati vanhu vanofanirwa kuvhotera bato ravo sezvo riine nhoroondo yekushanda.
Kurudzira vanhu kuti ngavavhotere ZANUPF because president vari kuita development nemaprojekt anofanana neemergency road rehabilitation, kuvaka madhamu, kuvanda agriculture, kukutira mabhoro mumaruva. Maprojekt ari kuitwa nemukuru wedu president Emmerson Mnangagwa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, uye mapato ezvematongerwo enyika atanga kuita gadziriro dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.